Zimbabwe. A very good evening, sorry, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, March the 12th, 2020. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
Welcome again if you've just joined us. Tonight on the Women's Roundtable, we are opening up our mics to hear from you, our listeners and viewers, on some of the issues you are facing day to day. We'll also be looking at the sanctions issue and the issue of the disappearance of Itai Dzamara.
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 1554 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But for you ladies out there, Thursday is your day. Panopachina chemadzimai musakanganwe.
Don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages and you can join in the conversation right now by liking us if you haven't done so before. Please go to VOA Shona and VOA Ndebele and like us.
And welcome again if you're just joining us. Tonight on our programs, we are opening up our mics so we can hear from you on some of the issues that you're facing day to day. But we'll also be looking at the sanctions issue and also the disappearance of Itai Dzamara, who actually was commemorating 5 years after his disappearance this week.
And the United States government yesterday announced that it has added Anselm Sanyatwe and Owen Ngube onto the sanctions list for their role in human rights abuses related to political repression in Zimbabwe. The statement read in part, these designations demonstrate continued U.S. commitment to promoting accountability for human rights abuses. The State Department urges the government of Zimbabwe to immediately end state-sponsored violence, including against peaceful protesters, civil society, labor leaders, and members of the opposition in Zimbabwe. Investigate and hold accountability to those responsible for human rights violations and abuse, end of quote.
It was not all gloom and doom on the sanctions list, as the U.S. government also announced that it had removed from the sanctions list Reika Okonde, Shuvai Mahofa, Stokozile Matutu, and Nyson Ndlovu, all of whom were previously on the sanctions list, but said the statement are now deceased or they no longer meet the sanctions criteria. The U.S. government said removing previously designated persons from the sanctions list shows that sanctions do not need to be permanent and that targeted sanctions reflect realities on the ground in Zimbabwe.
Meanwhile, the family of the journalist and human rights defender Itai Dzamara commemorated on Monday 5 years since his disappearance. His wife, Shifra Dzamara, took a letter to President Emmerson Mnangagwa inquiring about his whereabouts.
Let's now take a listen at a report prepared by our reporter, VOA reporter Columbus Mavunga, on the disappearance of Itai Dzamara.
Shefa is the wife of missing activist and journalist Itai Dzamara. She says photos are all she has of her husband since he disappeared 5 years ago. Dzamara vanished in Harare on March 9, 2015 after going out for a haircut. Rights groups suspect he was abducted by state security agencies. Shefa wrote a letter to President Emmerson Mnangagwa and delivered it Monday.
Shure yangu ndekuti vamunangagwa ndanyora tsamba vamunangagwa voresponda kutsamba yangu tidaidza totaurirana ndoda kuti vandibatsire kuti ndizive kuti chichakaitika kumurume wangu And then gava shitro for vana wangu because vakuru vachizoti what happened kuna baba wavo because vana vakakura vakadari especially mukoma anogora tokura aine bitterness aine anger so kana vachida zvavo itai vanhu tinoswera tatoziva kuti zvii zvakaitika ndanano akamutora kana vachida.
On Monday, Zimbabwe's Home Affairs Kazembe Kazembe said he'd comment later when asked what police have done to find Dzamaram. After he went missing, Zimbabwe Lawyers for Human Rights got a High Court order asking police to locate the missing activist. The organization sums up what it has experienced so far.
The best way I can sum it up is that it has been a tragic trail of no action. Nothing has happened. No serious efforts are being made to ensure that a closure is brought to the matter in terms of us finding Itai or efforts to make sure that we recover whatever remains of him.
Kwaramba thinks Dzamara was abducted because he held protests against then-President Robert Mugabe, who had been in power for 35 years at that point. Shefra says her two children, 12-year-old Nokutenda and 8-year-old Nenyasha, still feel their father's absent. That hurts him most.
Vanangu vari pangu yakaoma because vanangu vachiri vadiki and vana vangu vachiri kuda rudo rwababa. So every day vanobvunza mama dedi vachairini. Sometimes mukomana anotobvunza kuti mama asi dedi vakafa here pane kuti handina mhinduro ende zvinotondirwadza kuti mwana wangu vatori confused. Saka zvinotondirwadza kuti handina mhinduro government yachokuaisi kukwanisa kundipawo mhinduro. Saka zvi zvinorwadza kuti vana vangu vari kutokura vasina baba vasingazivi kuti chii chakaitika.
Several demonstrations to force Harare to reveal what happened to Dzamara have not yielded results. But Shefra remains hopeful that President Emmerson Mnangagwa's government will give her an audience and an explanation. Columbus Mavunga, VOA News, Harare.
We were hearing there a report, as you heard from Columbus Mavunga of the VOA News in Harare. He was speaking to Shefra Dzamara, the wife of Itai Dzamara, who disappeared 5 years ago. And some critics say that this is what the United States will be looking at to see if Zimbabwe does change in the issue of human rights abuses and forced disappearances like Dzamara's.
Yeah, lingabe lichona njani mthokazo muhle sidibana kuhlelo lwethu lwalamhlanje asihluzene abesifazane lapho ke esiphatha indaba ezijineyo eziphathelane lempilo yenu abesifazane lamhlanje sikhangela indaba eziningi lapha lalapha ya sizakhangela ikakhulu udaba lwezijeziso zenotho ezetheswa ezinye eziphathamandla zebandla lezanu-PF kanye lamankampani adlelana lezanu-PF okugoqela abanye abaphathi ntambo bakahulumende okhona manje ngoba labo bengabe bandla lezanu-PF. Sizophatha njalo udaba lokunyamalala kwentathelezi indaba obelwela ilungelo loluntu uyitai Dzamara yena ke ofikise iminyaka emihlanu wanyamalalayo ngumvulo mhlaka 9 Mbimbitho. Sikhangeleke njalo le ndaba ezihluphayo silodaba njalo olwempupho esihluphe ohlupha kakhulu abesifazane ukuselela imuli nxa lilombono khona lapho ngokuswelakala kwempupho likhululekile ukuthi lingenelane kuhlelo kunombolo zona lezo inke ngazitsho u-001 202 619 2077 kumbe njalo liye ekhasini lethi ele-VOA Ndebele kuFacebook lisilandele khona lapho njalo lifake ke inombolo zenu zocingo khona lapho ukuze silithinte lingenelane kuhlelo. Kodwa ke singakatholi abantu ecingweni ngilodaba lapha kumbe silamazwi abesifazane bekhuluma ngohlupho lwempuphu sizoba lonkosakazana Justina Mkoko ekhuluma ke ngokunyamalala kukaitai Dzamara ngomunye laye owake wanyamalala okwensuku ezithile engaziwa ukuthi ungaphi waze wakhululwa ngabezomvikela abensitha ngemva kwamalanga athile. Asizweni bekhuluma.
Nama siyidinga ku black market siyithola ngeprice enkulu engafani nale siyithola ngaye emashopu. Sina nje sokusinceda ikhona ukuthi basithumezela from eGoli siyithathe komalayitha.
Kusukusela ngeweekend yona leyo bengilokhe ngibhoda ngidinga impuphu daily, mina ibitshone ngiphelela ngiselayinini. Kodwa esibangeni laso ukuthi vele ku-black market ayiswelakali. Uyathola ukuthi emarket ngale ma-shops lawana uyathola yabe i-offloadwa ngale sebeyithengisa ngekheshi kuphela and yabe i-90 bond. Namhla nithe sengisithi kahle ngihambe ngiyithenga khona ngale sebeyikhwezile futhi sebesithi 100 bond khaya ngani izakhwela. So namhla bahle bona bayikhweza lamuhla, sisakwazi vele ukuthi thina vele sizaphephela ngoba le makhaya kuchile izwi leli laphuza vele ukubuya.
Akudingwe kucazululwe isizwe saziswe ukuthi kuyini okwenzakala kuyitayi. Ulomkakhe ulabantwana abancane abalokhu bedinga ukuthi ubabunga ngoba kudala besiya kuda lelo mthethwandaba kwathiwa kuzabe kuba abantu babe betshelwa izikhathi kuhamba. Angikhumbuli ukuthi satshelwa kangaka umnyaka wonke ophelileyo lalowana owaphelayo angikhumbuli sitshela ukuthi kuyini okwenzakalayo lokuthi amapholisa esenzeni.
IParliament iCommittee Health sibhodile lapha sazibonela ukuthi na uhulumende le Wilkins isibhedlela umsebenzi sebelungisile indawo lapho kungafikela khona umuntu obulawa yimkhuhlane lowile ukuthiwa yiCorona. Kodwa ngokubona kwethu uyavikeleka andibazimisele andi yonke into efunakalayo ikhona. Sesize sifisa ukuthi ngabe zonke izibhedlela even ezileminye imkhuhlane ezinje.
Lapha esifikile esibhedlela eHarare Wilkins everything also kwenzakele ukuthi they are now prepared ukuthi nxa kungenzakala ukuthi kube lomuntu obanjwa yilowo mkhuhlane otshengisela ini ama-symptoms ukuthi angabe lalowo mkhuhlane yonke into isilungisiwe ukuthi at least engakwanisi ukuthi ayithelele abanye. As iParliament siyabonga kakhulu uhulumende lesibhedlela se-Wilkins ngendlela abayenze ngayo la ngendlela abasebezilungisele ngayo. Sithemba bazahamba la kumanye ama-provinces benze ngokufanayo.
Yes, Mava, they were the women, various women from different organizations and ordinary women talking about their plights. We started off with those that are facing the maize meal shortages in Bulawayo, that they are having to rely on their South African family members who send them from South Africa because it's really a problem in Bulawayo. And then we also spoke to Justina Mkoko. She was basically saying that the government is not trustworthy and it's not living to its promise of that of reporting whatever they found out about the disappearance of Itai Zamara. As well as the female members of the health committee in parliament, they toured the Wilkins Hospital just to see how the preparedness for this coronavirus.
Very interesting there indeed. Kunawo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai pano pachirongwa chedu chelife talk chemadzimai women's round table. Nasi tiri kutarisa isu zvakawanda tichange tiri kuvhura mamaiki edu kuti tinzwe kubva kwamuri kuti zvii zvamuri kutarisana nazvo semadzimai munzvimbo dzakasiyana siyana. Asi nyaya huru iri pano nhasi tanga tiri kutarisa isu kuti iro vhiki rino nemuswe muvhuro takaona Itai Dzamara achisvitsa makore mashanu awanika iye achitsakatika uye tikaona mudzimai wake amai Shefra Dzamara vachienda ivo kunosiya tsamba kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Takaona zvakare amai vaItai Dzamara mbuya Dzamara vachichemawo vachitivo vaida kuziva kuti mwana wavo chiko chakaitika kwaari. Saka regai timbonzwa kubva kuna mbuya Dzamara tinzwewo kuti ivo vari kunzwa sei kuti mwana wavo kusvika pazuva ranhasi kwapera makore mashanu haasati awanika.
makore mashanu muri kunzwa seisa nyakutumbura
ana chekutaura iko zvino handina ndakatopererwa tinoita tisiro kuti tinosvika nguva ino iyi tinenge taane mhinduro kana kuti takuziva kuti ari papi mupenyu here akafa here ende kutoziva kuti munhu kana aberekwa chasara kufa mafiro zvaanosiyana asika zoti aupenyu hwekurarama achiwanwa neanofashikushika musi wote apa ndo panerunda zvino apa hatina kana mhinu nekuti mupenyu akafa uye dambudziko nderekuti munhu akasiya mhuri yake sekuchengeta vana nemudzimai wake asi ha zvakaoma mashingiro akaita muroora wangu mwanasikana wamushipa mwana akashinga zvake ndoaivesi haisi nyore mwanasikana kuti asvika tinaye pamba hatina kana dambudziko nao ndotozorwadziwa manje nekufunga kuti kumwana kuraridzi nekushinga kwaakaita asi ndoziva kuti mwari ane chikwiti pane zvaari kuzviitira pamwe tingadai takutongochengeta vana asingatozivi kuti ari kamba asi anongogomera ari zvakaoma zvakapfava tinenge tingori naye tichingoshiya tiri pamwe.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa kubva kuna mbuya Dzamara, amai vaitai Dzamara vachitaura ivo vanga vari kuti ivo vanopa kutenda kune muroora wavo Shefra Dzamara nekuti agara nemhuri kwemakore iwaya mashanu achishingirira mukutsvaga murume wake. Tiri kutarisa zvakare nhasi nyaya yezvirango zvakatemerwa vamwe vemuhurumende. Takaona hurumende yeAmerica nezuro yakazivisa iyo kuti ichange iri kuisa pamasanctions list kana kuti pazvirango vaAnselem Sanyatwe navaOwen Ncube nokuti vari kuti ivo vaviri ava vari kutyora kodzero dzevanhu uyezve hapana zvavari kuita kuti vagadzirise zvinhu zvakadai sekuremekedza kodzero dzevanhu nezvimwe zvakadaro. Saka hurumende yeAmerica iri kuti iyo ndo zvaichaita. Uyezve takaona vachitaura zvakare kuti pane vamwe vabviswa pazvirango izvozvi zveupfumi. Vakataura ivo kuti nezuro vachange vari kubvisa vaRay Kaukonde vachiri vapenyu vakabviswa pasanctions list. Tinorangarira nguva iyi yapachaitwa marali taiona takaona amai Grace Mugabe vachitaura pane imwe rali vachisumudza vaKaukonde vachivanyomba parali iyoyo. Saka kana muchiri kurangarira nguva yapfuura vaRay Kaukonde vawanikwa vachibviswa pasanctions list. Amai Shuvai Ben Mahofa vabviswa asava vakatisiya. Sitokozile Matutu navaNison Ndlovu vesava vakabviswa pazvirango izvozvi. Regai timbonzwa kubva kuZanu PF tichinzwa kubva kuna vatafadzwa Mugwadi kuti vanotii nekubviswa kwakaitwa nekuiswa kwakaitwa vamwe pamasanctions uye vamwe vachibviswa.
Zvinonyadzisa kuti nyika yeAmerica nekukura kwayakaita inoonekwa ichitekiteki kana kudzinganisana nenyika iri so far away, nyika yevana veZimbabwe vasina mhosva nemunhu, nyika yevana veZimbabwe yakarwirwa norusununguko nevanhu vanongozvigarirawo zvakanaka vasina kana dambudziko nemunhu. Asi America inowanikwa ichiparadza nyika iyi nekuda kwezvirango zveupfumi. Ende zvirango izvi zvinouya panguva Deputy Secretary General weUnited Nations anga ari munyika yedu ino kunzwa Victoria Falls vachiti tingabatsirana sei nenyika yeZimbabwe kuti tiachize masustainable development goals. Nyaya yezvirango zveupfumi hainei nechekuita nekodzero dzevanhu because kodzero dziri muno. Saka tinongoziva kuti hayo zvekodzero dzevanhu izvi kwanguva kungotawo kwemunhu anenge abatwa kumbeso awanikwa, asi nyaya yavo haisi yekodzero dzevanhu, inyaya yevo. Zvakare mashoko ezvirango zveupfumi aya kwedzera zvirango zveupfumi anouya nguva yekunge even veEuropean Union vanga vakatemerawo zvirango zveupfumi vabvisawo zvimwe zvirango zveupfumi vachiti no, zvinotitaridza kuti hurumende yevamunangagwa nehurumende yezanupf egavhenment yekuzimbabwe iri kutora matanho ekugadzirisa zvematongerwo enyika, ekugadzirisa zveupfumi, ekugadzirisa magariro evanhu munyika, atingati mapolitical social and economic reform. Saka kuuya kwezvirango zveupfumi zvekuamerica zvinongotaridza kuti America inorarama kunzvimbo yayo yoga kwaisingaoni zviri kuitika nezvakanaka zviri kuitwa navamunangagwa nekuda kwokuti havanei nezvakanaka izvozvo.
Aiwa, apo tanga tirikunzwa kubva kuna vatafadzwa mugwadi veZANU PF. Rigaiti inzwe zvakare pahurukuro yaitwa naJonga Kandemiri ataura zvakare nava Farai Maguhu vachitaurwa vakazvimirira pamusoro penyaya iyo yezvirango.
Patangira vamugwadi vaitaunga vatora mashoko mumuromo wangu kuti zvinhu zvinonyadzisa. Asi zvinonyadzisa zvacho ndo patazongosiyana ipapo. Isusu mukatarisa nyika yedu yeZimbabwe takawana kuzvitonga muna 1980. Mushure mekunge vanhu vatema vati tiri kudzvinyiriwa nevarungu. Muna 1980 pakava nekupembera kukuru kuti rusununguko rwataida rwuya taruona. Asi nekuda kwehuori hwehurumende yeZANU PF, corruption, hurumende yakatadza kupa vanhu atinoti mapublic goods, kupa maservices to the nation. Vanhu vakatanga kuchizhamba kuti aiwa makonewa. Saka hurumende panzvimbo yekuti ipe mwana bota, mwana ari kuti ndachema ndine nzara, yakatora chipeneti kwakutanga kufara muromo ndokunyararidza mwana kwaari kuita. Saka masanctions aya anonyadzisa pakuti hatifaniri kunge tiri kuti vatema tinobata vamwe vatema kunga tsvina zviri kuitika munyika ino yeZimbabwe.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa kubva kuna vaFarai Maguhu vachitaura ivo panyaya yezvirango. Asi kutaura kwataita nhasi tichange tine open mic inoreva iyo kuti munogona kuuya muchitaura nezvamunenge mafunga hapa. Tatiri kungokupai nzwisa yezvimwe zvanga zviri kuitika vhiki rino, asi munogona kupinda muchirongwa muchitaura pfungwa dzenyu pamusoro pemamiriro akaita zvino munyika pari zvino. Tinoziva pane vazhinji vari pamalive feed edu papage yedu yeVOA Shona ne VOA Studio 7. Ameno PJV ndebele iri kuita here? Maybe unogona kumbotaura nevanhu.
Kukanya ngani VOA ndebele slefiti evela ku Studio 7. Yona ungwayo ayiko. Lisa xolelake kona lapo. Etabeni lwezi jeziso zenotho. Kuluhlu lwezi jeziso zenotho olwethulwe nguhulumende weMelika kuyonale ekuqaliseni kwayonale iviki. Kukhanyeke kuba kususwe abantu abane abakade amagama abakade khona kulolu luhlu. Phakathi kwabane uReika Ukonde, umnumzana Reika Ukonde nguye osaphila kodwa kwakhitshwa njalo igama likankosikazi Shivaibhen Mahofa, igama likankosikazi Sithokozile Mathuthu kanye lomnumzana Nyson Ndlovu ngoba laba sebatshona. Kodwa ke umnumzana Reika Ukonde lizakhumbula ke ukuthi wayehlala esemlonyeni kankosikazi Grace Mgabe lapho ekhuluma emihlanganweni yeZANU PF emaralini esithi Reika Ukonde. Kodwa ke usesusiwe kuluhlu lwalabo abetheswa izijeziso zenotho abebandla leZANU PF. Ikho ke likhululekile ukuba lingene kuhlelo likhulume ngawo namasanctions kumbe njalo likhulume ngokunyamalala kukaDzamara labanye abanyamalalayo onabanyana bolokhe bengakatholakali kuze kume namanje. Lizokhuluma ngehlupho ngezandlupe ezehlukeneyo elidibana lenhlupho elidibana lazo khona ngapho, ikakhulu kathesi ngomkhuhlane we-coronavirus osumemetheke emhlabeni jikelele, osufikele njalo ngakomakhelwane ngale ngakwese South Africa. Abanye beloke sikhuluma labo enhlelweni zethu bebeloke besithi sebesesabela ukubana bazathelelwa lowo mkhuhlane, ikanti ke ilizwe kalungeli ukuthi liphathe lomkhuhlane njani.
Aiwa, tinenge tine mutereri wedu wekutanga. Hello caller. Aiwa, taswera sori kuti tambokubatisai panhare, asi pindai muchirongwa titaurewo zita renyu nekwamuri mubva mataura nhasi tinegango. Munogona kuti udzowo nemararamiro amuri kuita ikoko kana kuti muchitaurawo nezvamanzwa zviri pano.
Right, ndimanyoni paZimbabwe.
Pakadeiko paZimbabwe apo manyoni?
Manyoni.
PaZimbabwe panogara pachitisa nzara zuva nezuva richibuda richinyura kurwadza chete.
Saka nhasi kwakamira sei?
Nhau yemutengo chete nhasi chingwa chapa 28 nhasi ndopachari chingonzi nyararai chete, ndobotangira hangu pamasanctions apo.
Ehe, taurain.
Pana baba wanga wala kutawaroti varungu wano tisama sanchini wako Amerika nena uyevu kwechi ajisi wisho. Kuna kureti iri kukwira everyday, mitengo iri kukwira everyday, awasa Trump wala kukwiza. President wedu arimo munoma, president wedu asi Trump, president wedu akango nyarara. Zvinenge zvichitika akango nyarara. Tikangoda kuti tichitaura hanzi urayai vanhu. Please, kuna baba vandanzwa vachitaura nezvamupf yavangaita kuti hanzi zvoniye vatrambo vanoita against vana kuzimbabwe. Kuna kwatina kusununguka. Zvamupf haibvumire munhu kutaura kuti une nzara. Haibvumire kutaura kuti uri kurwadziwa nenzara. Izvozvo ndikakuzva kuti sistema vetine pakaitwa nemachi emasanctions ekazoitwa gala manheru. Vanhu vanouraya vanhu. Pane mukomana wavakarova zvisingaite kumaraini kwedu yanga itori machi yekuti vanoti maMDC ndehapi vachibata vanhu vachirova kunoa kuZimbabwe tapa nguva yakaomesesa isingaiti yekuti ukangotaura chinhu tichiri kurwadza iwa taomerwa hanzi nyararai reti ichikwira zvairi kuita everyday kudai so tenda pana aita dzamarapo aiwa dzamara chokwadika ngavaburitse kwaari zvinhu zvinorwadza kuti vana vako vanokubvunza kuti baba varipi zuva nezuva unovapindura kuti kudii zvimwe zvinhu ngavangonyarawo zvinhu zviri pachena izvi dai zvaigoneka iyo america yacho taimuona trump wacho aimboya achitaura nesusu vana vezimbabwe kwete zvokuti anzidzira kutaura neparliament pariamendi vakaguta vari kudya vari kubvisa nesipo vari kudya zvavanoda panguva yavanoda isusu tiri kutambura ngavai trump vataure nesusu vana vezimbabwe ndisu tiri kutambura avamunangagwa necabinet yavo zvavanogara vakataura kuti ine cabinet yangu chokwadi vari raiti vakaguta ezvinozvi vari kuita census zvizvizvi private census iri kuitwa private muno muzimbabwe zviri kumbofamba sei isingataurwe kumakore ese inoshambadzwa paredhi yako
zviri kufamba sei manyoni kuri kuitwa census yei
kuri kuitwa vari kutofamba vachiverenga vanhu census taiziva kuti yaishambadzirwa munhu wese waitoziva kuti vanhu vaakuverengwa izvinozvi but ezvinosvika kudzai kuti munzvimbo matogara isimon present vamwe vaverengwa vamwe vari kujambo ezonzami inoko yaendoko saka zvinhu zviri kungoitwa private asunyatsojeka kuti vari kuzvifambisa sei asi stika ravari kutonama padhoo rakanyorwa kunzi 2020 saka tikutadzawozvinzwisisa kuti 2022 saka tikutadzawozvinzwisisa kuti kuzviri kurevei kana vachiti rakanyorwa kunzi 2022 ino iri 2020 saka zvinhu zvese zvinongoitika muno muzimbabwe hapana chiri chivechitetemavhe munomu tiri kutambudzika please america dai yaikwanisa ka kungopa masanctions vese munangagwa necabinet yake pasina anosara vasatombobvumirwa kana kutombonosvikawo kuamerica ikoko vamboonawo marwadzirwa atrigiki mabhandoke vegetable kaika 15 gonda kutana kane mashizha 4 saka ndinodyika ine vana mari yacho ndinoiwana kupi upfu hwacho chaiwo izvozvi ndienda unotarisa upfu ndaona uchiita 270 bond ndinoiwanepi chinditengerewo vana ndiwane kubikira vana
saka apa manyoni
vapiye masanctions vanhu ezanupf
manyoni
izvozvi vanoramba zvinhu
pamira pakadaro muri kurarama sei imi nemhuri zuva nezuva
hatisi kutokwanisa tinodya kamwe chete manheru chete zvetaimboti tinodya kana makuseni makuseni acho flower yacho hatichakwanisi kuitenga yakurema kuti nditenge chingwa $28 ndinoiwanepi saka tikangoshingirira kuwana upfiwoo kenekebhizi racho roro rapa 50 bond tamboita tichingocheka mbichani ndozvatakutoita
aiwa mashoko makukutu chaizvo dai maikuwana mukana wekutaura neiyo hurumende maiti chii mukupedzisa
kutaura chokwadi ndavangosiya vamunangagwa tambozama kushingirira navo vachidzika kubva ndege kusouth africa pavakatiza paya vachingodzika paairport ndofunga vanhu tatakamirira naimaonawo mavhidhio acho tatakamira kusvika mausiku vachingodzika muzimbabwe vakatanga kutaura kuti jobs zvichireva kuti chinhu chavaitoziva kuti ndochiri kudiwa nemwana wezimbabwe zvichireva kuti vaitoziva kuti mwana wezimbabwe wese haasi kushanda dai vaiziva kuti tiri kushanda vanga vasingadziki vachitaura kuti jobs vakasvika vachitaura kuti jobs saka jobs racho ndirori here ratakutambura nhasi uno ravari kuti vapedza kuti titaura kuti nenzara
aiwa mashoko makukutu tinokutendai manyoni kunge manga muinesu pano pachirongwa babai
lo mlalelo ngilethe mbalo ukuba usesekhona Caroline Moyo.
Yebo.
Kunjani mama?
Ngiyaphila njani?
Uzaxola ke umavi kade sakhuluma lo mlalela kade ubuqalile wena ungena endendweni yokukhuluma emsakazweni.
Hayi kulungile.
Ye, ungapi komhlaba?
Hayi lapha South Africa.
Yebo phela.
Yebo.
Yeyo ufuna ukuphathisa ngalophi udaba? Kule coronavirus, kulo dzamara, kula ma sanctions kumbe olwakho udaba ohamba ngalo?
Ah, ole coronavirus lona liyethusa kakhulu sibili ngoba hey kwampani yacabanga nje ngingedwa ukuthi njengoba kuthiwa abantu laba balandiwe ngale eChina bayafika kusasa asazi ukuthi kuzoba njani ngoba so far ama cases asereportiwe khona la asengu-17 singazi la angaziwayo ukuthi mangayi. Kwasi siyathandaza nje kuphela ukuthi uNkulunkulu asizwele kungabi kuyikuthi sibaleke ekhaya sesibuya lapha sesizohlangana naye lo corona. And then endabeni kaDamara yangengene kakhulu ngoba uyazi ukuthi thina silezihlobo labangani imideni yethu more than 20,000 ababulawa ngegugurawundi bebulawa ngumnangagwa lomgabe. Uyazi ukuzwisa ubuhlungu namhlanje ngilalela kuma radio la kuma TV kukhulunywa la ngoDamara kuphela umuntu oyi-1 kodwa akukhulunywa nge more than 20,000 yabantu ongangokuthi abantu besindebeleni bona kabasovantu abangakhalelwa cha kukhalelwa umuntu oyi-1. Shwa yinto enzisa ubuhlungu kakhulu ukuthi thina ama families ethu awanyamalalayo bephoselwe emigodini bedutshulwa besenziwa bonke ububa ababenziwa akukhulunywa ngabo mina ngilakho ukufakaza obenziwa emdenini wakithi. Uyazi umhlobo wami ephuziswa amanzi 20 liters yamanzi ezithwele wazi wayenza lokhu njani miscarriage kodwa konke khona lokho akukhulunywa kukhulunywa ngenifa yomuntu oyi-1 bewafa ubuyaphila asazi. Yebo kambe kangisho ukuthi ku-right ukuthi anyamalale kodwa kungizwisa ukuhlunga kakhulu ukuthi kumanje sibizwa ngabantu abangafundanga abantu ababalekela e-South Africa ngendaba zokuthi kasisebenzi phela ekhaya kasi-recognizewa so senze njani namhlanje ukuhlatshela ingoma kaDamara A1.
Ya kuyezwakala. Yikho kodwa ofuna ukutsho namhlanje kuhlela.
Hayi uyazi ukubuhlungu impilo esiphila kanti mina ngifuna ukwazi ukuthi ngikhona kahle kahle siphiliswa impilo bani. Ngiyacabanga bengilalelela umama obekhuluma though bengingazi understandi kahle ekhuluma ngeshona ayikhuluma ngoTrump nama-sanctions ukuthi lawo ma-sanctions afakwayo why engafakelwa abantu bezanu-P F kuphela kodwa ngicabanga ukuthi mina bonke nje abantu ngithola bothamisa benja kobulawayo thina kodwa nje abahlali bakobulawayo khona ngalesi mpini angeke uze uthole sithola imisebenzi kwampha hayi uthola sebe importa abantu all the way from emashonaland le bebaletha ngapha kobulawayo okubangele phela khona lokhu ukuthi thina sisuke sesichapha sizahamba e-South Africa sizodinga umsebenzi ongangokuthi uthola la e-South Africa sengiqhathiwe ngisebenza kubo-KFC kodwa uzwezi ukuthiwa nxa ufuna ukusebenza ko-KFC kobulawayo kufunakala 5 O levels whilist ngapha egoli ngingena nje ngingalayo leyo 5 O levels kabayidingi ngiyazisebenzela nje kuhle kubangelwa kuyini khona lokho labona ukuthi uku-marginalize abantu kukunengi ekhaya kakhulu ukukhethana ngemihlobo ukungenisana ngobuhlobo emsebenzini kunengi ngale eZimbabwe. So nxa kunjalo bona bebona ukuthi konkhona angeke bekwazi ukuthi bephilisane lathi abasiyekele phela thina sizibonele ngokwethu. And kumanje mina ngedwa nginje ngina more than 20 years ngiku-waiting list yendlu kodwa ngithe mfika manje ngo-December into engibonile iyenyanyisa kakhulu ngoba akuselandlu okuthiwa i-onwa ngumuntu wesintwini kobulawayo lapha izindlu almost 95% sezi-onwarwa ngabantu ababuya all the way from emashonaland thina sikuma-waiting list asizitholi izindlu zangikhona la manje abantu bethu kusho ukuthi nxa bekhula bazabe sebehlalanga kusho ukuthi bazabe sebebhilonga ema-reserve or besebehlala ngapha futhi e-South Africa besibe sithethiswa kuthiwa asifundanga sibalekele e-South Africa.
Ye hhayi ngempela kubuhlungu okukhulumayo abalendlebe bazwile labo kumele kuqondiswe khona umbiko lowo ngile themba lokuba bazwile. Asiyabonga kakhulu ngokuba kuhlelo lwethu.
Hayi ngiyabonga kakhulu.
Kulungile mama.
Hello caller. Hello caller.
Hello.
Ehe makadi yenyu.
Hello.
Hello, mutaurisa mbijana, tiri kutaura nani?
Mutaurisa muzvare Ethomere.
Muzvare Ethomere makadi iko.
Ndiri pamagadiniwo.
Eya, tiri kutaura nemi muri kupi?
Ndiri kusouth africa Pretoria.
Ehe, tipeiwo pfungwa dzenyu nhasi tine open mic. Munogona kutaura neiri mudandaro pari zvino kana kutaurawo kuti ikoko kusouth africa kwakamira sei muri kurarama sei zuva nezuva semadzimai.
Kuno South Africa semadzimai tiri kurarama panguva yakaoma. Mabasa acho ari kunetsa, kuna mabasa ende usina mapepa uri kushaya basa. Apa mabasa acho ari kunetsa, maforeigners awandisa muSouth Africa mande zvinhu zvacho zvaoma kurarama. Mari yacho kana ukaiwana futi kuti uitumire kumusha kwacho inosvika isitiri mari yakakwana because inenge iri kugotorwa kutumira kwacho inotorwa uchiitora inotorwa paunozoichinja pacho usamati haitengi kana chiro saka nguva dzatiri kurarama tiri kurarama manguva yakaoma.
Magara kwenguva yakareba sei imomo muSouth Africa?
South Africa ndagara nguva yatirebei ndakatanga kuya kuno 2006 zvinhu zvazvichiri nani zvichakanaka asi tisatarisa maurire etakaita kuno kune pane zvinhu izvo zvizvi haa zvasiyana kure chaiko pane different yakatosiyana chaiko chaiko takaona kuno zvinhu zvichakachipa.
Asi munobva kanyi chipa. Asi munobva kanyi here?
Halo.
Munobva kanyi here?
Ndinobva kwamutare chimanimani pasinja.
Aiwa pakanaka, saka chitaura yenyu mazwi enyu ekupedzisira kuti dai hurumende yakateerera maida kuti vazwa kuti chiinyi.
Inini ndinongotisiwo semoyo wangu dai hurumende yakateerera yaigonawo kugadzirisawo mwoyo yavo kana kutsunungura pfungwa dzavo kugadzirisawo vanhu kuti zviite zviri raiti. Ende zvimwe pfungwa dzacho toti dai vakurute kana atadza zvavo dai zvaidzira Zimbabwe yacho yaingopanhurwawo dai vanhuvatinoenyika vachizvibvumira yobva yangotorwawo hayo kungoganhurwa kungoti varivo kudhuze nekuzambia oenda ikoko varivo kumdhuze
nezvingaita
hereoenda ikoko bhodha rebotswana oendawo South Africa oendawo pamwe zvaitiitirawo zviri nani.
Aiwa tinotenda nepfungwa dzenyu sisi Ethel, muve neweekend yakanaka chaizvo. Mwari akuitirei zvakanaka.
Aiwa mazita tatenda.
Bye-bye. Interesting concept there from Ethel. She's calling us from South Africa. She says, things are so bad. You know, she's not able to cope because when you work and you get paid, by the time you actually receive your salary and you want to send some home for people at home to buy stuff, it's not enough because you have to pay whoever you're sending the money with. You're paying a fee. And then for the people, you know, you have to, if you're sending malaika, you're paying a fee. So by the time the money gets there, it's got no value. And then she came up with a concept that maybe the country should be divided and those closer to Zambia go to Zambia, those closer to Mozambique go to Mozambique. So I said, I don't think that can happen. Zimbabwe is a sovereign nation, so that is not going to happen anytime soon.
That is a suggestion.
Yes, she's free, you know, to give us her take.
Yeah. I heard one of your callers saying there is a census going on.
Yes, it was Manyoni. She's saying that something that is very fishy, she says, in her area is that there is a census going on, but they are not really explaining. But I understand we have a caller.
Yeah.
I'm not sure. Hello, caller.
Hello.
Hey, tukutawana nani uye jemuru kupi?
Kumarofiso, mutala nafiso ni upotana mkakone.
I think it's for you, PJ.
Yeah.
Niyakuluma.
Niyakuluma, Moy.
Niyakuluma, Evo.
Kwenjani, ba?
I'm experienced.
Ungapi, kwe ubutuan?
Use Habron.
Yeah, indaba ise kutini zinengi. Kule ama sanctions, yes, jezi, so. Kule coronavirus.
Mina ngwa yule wakule mpupu yokudla
ye. Mpupu ye.
Mpupu ye.
Kila
bantu bayafa ngendlala lapho.
Ye.
Indaba ye mpupu.
Alibathumeli yini mpupu kona ngapho uchono?
Singabathumeli imali neti mpupu. Singabathumeli imali neti mpupu. Singathumeli imali manje imali mayo kona sithumela. Mayifika ngapho ngendlela iba price yakho na bakhuluma ngakhona hey bese thumela impupu yakho
uthi kakwenziweni lunganani uhlupho lwa ngkona lukhulu okungakanani olempupu
hayi ngani liyaphambili ngoba hey into yenzakani ngani egcile sokusibisela ku-2008 ukuthi emashopini udula ngwasela lutho ngoba yabo kuyakhona siyabona la makhiye epetrol lapho ngani kugcwele ipetrol iyahlupha ngani vese siyakhona ku-2008 ngini ngani sembona ngakhona kuthi vele ma uthole kwawadla lapho ku-green khona siyokhupha sele sisihamba lapho kwame khona indaba zakho lazinzima
le. Kulabanye abase-South Africa abathi bona abathumezela ngomalayitsha kathi khona ngapho ngo-eBotswana akulawo malayitsha abaya ekhaya elingabathumezela le mpupu.
Amabhasi ayathumezela kodwa adura nje uma uthumezela indawo imali ngani ingcono ngani uma uthumezela igrosari uthole imali yakuthatha yona leyana so ibathanda ithuthi ngabe uthengele enye igrosari. About to measure out to our mouth here to measure about. In my little thing, I cross it and you to measure and I will food.
So I'm going to measure the way, man.
I'm going to measure the man. My mouth to measure the man for the mouth here. I could have a super could have my super very long and move every change that's there on a band of Amazon.
Utaba lezi jezizo zenotho ezethulelwa amba iziphathamandla zezanu PF ulubona njani ngimelika iloki
ngabe bayengiza kuya ngabe kuya ngami ngabe vele nje bavale noma kuphuma kwa phezulu babo
ngabe
kopara abantu ngendlela sifa ngendlala bakula imkhuhlane izipolizi ngoba lesi bese sifa izipho bakubona kunzima njani into abayenza ngoba noma besithi sibatshela ukuthi abakwenza kulunganga bona vele abazwakali. So, ngabe yini ngabe venya bayengeza. Ngabe nje ngithi vela ningasaphumi konabo.
Ngihlalani konabo.
Bese simona yena vele imigwayini. Usegwayini. Nasikhala impuku yeludizi usegwayini ngathi. Ulithi odla igwayi thini.
Coronavirus ke. Lizwa njani khona ngapho ngaseBotswana.
Coronavirus mangane Zimbabwe ngaba ngcono. Angeke babambe kangako angithi bathithelane imalini ngoba ngane zibabhe ngane ushoti imali angithi basebenzisa kakhulu i-static money. So ngane zibabhe singasevika kakhulu coronavirus.
Ingxenye singasinda.
Siyasinda ngoba uthi yona imali zibabhe ziyasinda ngoba imali ngabe zibabhe mina besikhathi zine zibabhe lapho. Ngoba ukuhlala noma ithwithi ingabambi imali ndlalele emafonini kuphela.
Hayi sibongile kakhulu umoyo. Ubelela ngelihle.
Kulungile.
Hello, caller.
Hello, Magadi.
Tiriwadi, Truksora Nani.
Gladys.
Oh, yes. Hey, Bangabar ku WhatsApp, I watch no chinga mizai sure. Kwakamira sei kwa Muruko Sisi Gladys?
Kuna kundiri zvangu pamakapana apa turwadziwa neupenyu muSouth Africa.
Tsanangurai tinzwe semadzimai hazvi zvamuri kutarisana nazvo zuva nezuva.
Semadzimai isusu tinenge tichishandira vana manje zvinorwadza kuti unomboshaya mari, vanombokunyima mari. Ini ndakatarisana nedambudziko rokuti dai ndaona mari ndatumirawo kwaupfukumba ndachengetawo vana. Saka kuti vana ndikisingazive kuti vana vanenge vachidyei, upenyu hwechikadzi chaivo chaivo hwakaoma husina baba mukati. Isi tiri kuti tikati tinochemerawo baba vedu vekuZimbabwe uku, tobatwa mapatsi nemapurisa eZimbabwe aya vachitirova vachityora makumbo. Hatizivi kuti tichachemerawo kupi kwatinochemera.
Tombotarisa hedu dambudziko recoronavirus rakamira sei imomo? Muri kuudzwa zvakakwana here, uye vari kumusha hamusi kutyirawo here kuti mataura emi kuti vana vakasara kumusha nezvimwe zvakadaro?
Mwoyo izvozvi yakatomira green mavelas, mwoyo yakatomira kuti chirwere ichochi chikabata vana kwatinonorapisa kwachona ndokupi? Hatina kwakunorapisa kuti utakure mwana wacho muendese kuchipatara mari kuti anodyawo kuti ukopota uchifamba uchienda kunomuona ikoko mari, mari yacho haisi kubatika. Saka isusu tochemera kupi? Takutsva kudumbu, takutsva kumusana.
So dai maiwana mukana wokutaura nehurumende, maitii makatarira mararamira muri kuita muri imomo muSouth Africa semadzimai nezvimwe zvamuri kutarisana nazvo? Shuviro yanyu, shuviro yenyu ndeyei?
Aiwa, shuviro yedu dai tikungoti dai vamunangagoka vagadzirisa nyika tadzokera kumba tichinogara nevana zvakanaka, tichionawo dambudziko ratinenge tichisheyana nevana kuti vana vataurawo amai todo zvakati, todo zvakati. Mwana wangu inini mari hasi kuiwana, ngatiende pamarikicho tonorikichira. Zvino kumarikicho kuto kwacho hakusisina kune rikicho rekuti tirikichire vana. Hurumende iyi aiwa dai yambopowo vana vechidiki mukana kuti vagoona kuti nyika yedu ivandudzike.
Aiwa, tinotenda chaizvo. Sisi Gladys, tafara kuti mawanikwa imi muchibva uko kuWhatsApp kuomva mauya kuno kuFacebook. Ticharamba tichikufonirai pano pachirongwa ndechenyu. Muve neweekend yakanaka.
Aiwa, tokutendai zvikuru. Rambai munesu.
Okay, bye bye.
Hello, kola. Hanyaphila kunjani?
Ya, endaweni elikhuluma ngokuthi kufuphuma indaba yama-sanctions.
Kulodaba lwama-sanctions, kulodaba lukaZamara, kulodaba lwe-coronavirus, laloba okusenhliziyweni yakho ofuna kukhulume emsakazweni?
Tinokuma kunoo musedhaneni kunoo nkara uti ndinenda vakakakatamara aisisizi kakuru muvandu umuti pena marara unyaro mishanu yezvapera kubuhlungu kakuru raiti fukuru indava yemasanction yaona mina eamerica aiwazi musevezi kahle kahle ngani icho njalo ngoba ndikatesi vaati vaesava uwafaka lawo malore abantu abaningi lapho bafuze befake lawo ma-sanction afana lo ufanele lokhuluma lomgwadi lokhuluma ufuna i-sanction kulomo wawaraita uzuthuma ufuna i-sanction kuze umalahla inkomo ufuna i-sanction nabanye abaningi abanjalo ngani itho njalo abantu bezimbabwe babona ngathi barobhi umhlaba yabona barobhi i-au nesadala yabona bayirobha singenkhathi sakujonathan moyo nabanye abanjalo njalo bebekhulumele bengathi bayavala bebanjengenkukhu lanti ihamba ngale iyedle udoti oshiwe ngumntwana ngale ubuya bendlule ngathi idle futhi empuphi bele ihlikile umlomo yonto eziba ngizala izanke lamhlanje sasa bejumayela igama lokuthula babona ngathi iamerika into nalayibona into yenza iamerika yabona sanguyanusanatho uyabulula abantu fulonde uyapromotwa uba ekandaniasengu-ambasada kodwa naw umhlanje bekhena umntu lo amasosha abulela abantu namhlanje umgwati ulithiwa iamerika izonda izimbabwe ngane 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 mina ngithi ngakuthiwa iamerika yalaleka bakhuluma njengabona befake ama-sanction umuntu onjengomudalwa mina hlale emidlenisa lekhobi lapha
Kodwa ke ungakahambi ngomkhuhlane we coronavirus liuzwisisa kanjani
entweni leyo lapha emdlalo thinasamba abe ndawoni ngamalondi yawo abe ndawoni first day ukhulume ngomuntu wedebhelo owathola uPeter Malizibeutholakalelawo nadeebhei into le buhlungu yabona kakhulu nje kakhulu thina ekhaya ngale ngoba nje yabona mazonjengoku-South Africa la ungangena nje ubenje ukuthi abe ngathi futhi lebengathi banemithi yokubhodisa banemafacilita a-right thina ekhaya kithi bakithi ungangena lowo mkhuhlane yazi asithandazeni ukuthi ungangeni njalo sithi ama-temperatures abangathi anjani njani ngaphinde balothi asirenga njalo ekhaya kutshisa ungangeni ube ulala ngoba nje bakithi sisaphelelwa yisiyaphela ekhaya bakithi ekhaya akunampilo ekhaya ebao akuna kuyaphila bona bona abantu bazafulaya be-china bekuquarantine e-china beyatho khona bebesiberaiti thina siyophelelwa yisihlobo khonangayo so bakithi masiyemthandazeni kwabakhonzayo kwabaye kwe esontweni waze ube yisoso ube yini sithandazele kwinto le yangelezi babo kwabantu bazophela
hayi siyabonga kakhulu ube lelangelihlenami
ngiyabonga kakithi angithi nje i-america mayifake ama-sanction asifuhle usonke sinje
Thank you. Mr. Nyoni there was saying the sanctions should be actually increased.
I think Manyoni also the list, Manyoni also said the same thing before she spoke about the census which is currently underway. But Tiripa Porigate Mbenda pa Facebook page edu ye VOA Shona atina kukanganwa ipana Isaac Tongoma arikuti ndirikuno ku Willows ku DRC ndifonere ndivaisa namba dzake Richard Karikoga. Ari pano ari kutaura ndikona pana Terence Naro hanzi ndifonerei ndibvaisa namba dzake Evarista Tuli aisa namba dzake Stanford Taruvinga Tawanda Peter ari pano Primal Destiny hanzi please musharukwa ndifonereiwo ndiri kuno Bethel Chikwiri ari pano Bethel tiri kuedza kufonera uri paplus 44 apo timbonzwa kuti paUK apo akamira sei regai tigoedza kufonera Bethel ari pano palive feed yedu Tawanda Peter Munyukwi hanzi namba yangu iyo ndobvaisa namba dzake asi tichamboedza kuti tibate Bethel asi ndine vamwe Priscilla angari paSouth Africa namai Lincoln vari paSouth Africa namambo kadzi vari paSouth Africa vese vanga vari paWhatsApp vachikumbira kuti vapinde pachirongwa chedu saka tiri kuedza namba dzenyu uyezve musanete kuramba muchidzoka pano pachirongwa nekuti tinoziva kuti nhare dzinombotinetsei nguva nenguva asi shuro yedu ndeyekuti wese anenge anyora namba dzake ipo pano tigowanikwa tichikufonerai sekutaura kwatiri kuita nhasi tine gango tanga tiri kutarisa isu mamiriro akaita zvinhu munyika kuti imi kwamuri ikoko munogona kunge musiri muzimbabwe muri kurarama sei nyanya madzimai tatiri kutarira zvakare zvirango zvakatemerwa vamwe vaviri vakawedzerwa neamerica nezuro uyezve vamwe vachibviswa taona varei kaukonde vabviswa pasanctions list apa nevamwewo vakashaya vanga vari mubato rezano pf vawanikwa ivo vachibviswa palist iyoyi saka pindai muchirongwa tiwanikwe isu tichionesana kuti muri kuona sei zviri kuitika izvi asi Bethel Chikwiri tiri kuedza namba dzako kuti tiedze kuti tinzwe kuti kwakamira sei kwamuri ikoko uyezve tichida kungonzwa hedu kuti ndeapi mabasa amuri kubata uyezve zvii zvamuri kusangana nazvo semadzimai pj
silusizi ke ukuti ikhasi lethu ele-VOA indebele enkundleni yokuxhumana yokukhulumisana ye-Facebook kayisebenzi kuhle kulokhu kusalungisiswa. Yikho-ke kodwa-ke lilakho-ke ukuthi lingene kuhlelo libukele ngoba sisheyile ikhasi ele-Studio 7. Yikho-ke kulapho elingasithola khona lichiye inombolo zenu zocingo khona lapho kulabaningi abalobele khona lapho ekhasini le-Studio 7 abathi basibukele besendaweni ezehlukeneyo zomhlaba. Kulo Emelda Kundishora uthi good evening, I'm watching live from Centurion, South Africa. Watson Dliwayo, Urufaro Tenia Moyo, uMalvin Panganai ufakile inombolo zakhe zocingo. Ufiso Moyo sike sakhuluma laye ubefakile inombolo zakhe. Ukothi Nimpemi Kothi ukhona laye uthi ufuna ukuthintwa ngocingo kodwa kasazi ngemizuzu yona le emihlanu esisele. Charles Zika uthi call me Tsigai Aubrey Round hanzi ndifone Ray. Gift Kandenga uthi watching from Togoyando eLimpopo province. Limu Kenny Kumalo uthi ngilimamele ngiseJohannesburg, into zakithi asazi zifunani, only God knows. Kulo mlaleli njalo uBoaz Njaya Guru uthi hatidi kunyepa, muri kurwadzisa nemasanctions amuri kukumbirai.
Vazhinji PJ, I know a lot of people, you know, they've come up to say ma sanctions aya akakumbirwa nevamwe zvakadai zvakadai, saka inyaya inogara ichitaurwa asi I think pane nyaya dzakanyorwa ne iyo America nezuro pane statement yavo vanyora ipapo kuti vanenge vari kutarisa zviri kuitika munyika kuti kodzero dzevanhu dziri kuremekedzwa here. Vari kutaura zvakare kuti nyanya pane zvakaitika zviya zviya pakapfurwa vanhu mushure mesarudzo ndo zvimwe zvavanotarisa kuti izvi zvakafamba sei. Vanhu vaifanira kunge zvakadii uyezve kana paine Mohlante report iye yakabuda PJ, that Mohlante report, what action was taken after that? Those are some of the issues that they are looking at, but I know there's a lot of argument, especially on social media, about the issue of sanctions.
Yes, some are for the sanctions, some are against the sanctions, and some are even advocating. Silo mlalelo khona ecingweni, siyakwamukela kuhlelo.
Yebo mam.
Kunjani baba?
Niyaphila linjani ndani?
Sikuthi usithinta ngocingo ungaphi ke komhlaba?
Ngisaborona ngimpangazida.
Impangazida.
Ye.
Chono sokusele imizuzu emithathu kuphela kumbe emibili vele.
Awu bazithi.
Umbono wakho.
Hayi. Ngoba umphoti ngamafishane nje
uthi
phakozanya. Ngichayile umama lo ihlombe kade ikhuluma kaKhesu esindebelini ngokuthumva kwabantu. Ngibona ngani ngingaphuthi ngamafishane ngoZamara. Ngibona ngani umkaZamara ngawe uyaboniswa nje kakuhle abantu abaxotshwa kuzano baphuma nomgabe. Kahlangane labo azishishane nabo bazamtshela ukuthi umkakhe bamsangaphi ngoba anthi sebazondelana. Yikho lapha ngathola khona bese ngikhangela ukuthi umama lana ukhulume ngokubulawa kwamandebele ukuthi 20,000 kukhala ngoZamara kodwa kule 20,000 athi ukuthi abangakithi bona eyakithi siyayazi ukuthi indaba enkulu kakhulu elabantu abaningi njalo mina ngakuzama ukuyilalisa yena engumbulali phakathi kwayo esebenzisa abantu bakithi abathengayo. Yikho bengifithi ngiqinisa abantu bakithi ukuthi bantu bakithi thina lelo daba sesihluzele ndona ngoba mina kakhangalibuhlukise ngoba uzama ukuluvala nje bengiyumbulali. Abantu besindebeleni ukuthi sikhangele ukuthi lokhu sivuka sithi uhulumente uzasungisa phela kuthi ngakho sikhulumente silombulali ongumnankagwa otshiyele ngurobert mgabe lezano. Yikho kasizameni ukuthi khona singenene ematoilet siflasheni uvalo sithini okungasekufake ukuthi silungiseni ilizwe lethu elikamthwakazi.
Kulungile baba.
Yikho lapho esizahluza khona iindaba zethu zokubulawa kwethu.
Hayi, ngiyabonga kakhulu Mpangazithi.
We want to take this opportunity to thank all those that were actually on our program today. We had an open mic And I'd like to have a special mention, especially for the women that came from WhatsApp. I would really, you know, appreciate you having come in and contributed your views on that issue. Please don't forget that we do this every Thursday. So join us. I'm Marvelous Mthanganya. We're in Washington.
You know, Praxis is Jeremiah and City Libelelanga Elisha.